Vashandi vekanzuro vanoita basa rekubhadharisa vatyairi vemotokari vanoti vatsigiri vezanupf vari kuvashungurudza sezvo mutemo uchiti munhu wese anofanira kubhadhara mari iyo inozoshandiswa nekanzuro kugadzisa mugwagwa mudhorobha. Varidzi vemotokari vanobhadhariswa masenzi makumi mashanu pamaminiti makumi matatu kana dhora paawa imwe chete kuti vapake motokari dzavo. Vamwe vashandi vataura nestudio 7 asi varamba kudongwa mazita avo nekutyira upenyu hwavo vanoti vatsigiri vezanupf vari kufamba nemotokari dzakanzi hashtag EDsMyVote vari kuramba kubvisa mari idzi.
Isu vashandi vekanzuro ndofunga mashandiro atirikuita kurwadza nekuti periodi yatapinda ndeye maelection zvokuti vanhu vari kufamba vane mota dzakanamirwa masitika akanzi EDsMyVote apuresidendi wedu wenyika. Vakasvika pabeto vatava tichibhadhara mari yeparking 50 cents for 30 minutes kana kuti dhora mota 1 hour makapaka. Vanoramba kubhadhara mari idzodzo vachiti isusu hatibhadhari mari dzeparking nekuti tivebato rekutonga. Zvinova zvakakonzera kuti vamotarisi vanenge vachionawo zvichiitika vanhu vashamba kubhadhara parking havachadiwo kubhadhara naivo vachitiwo, saka isusu tine mhaka yemuchitibhadharisa kana epoti vachinzi musabhadhara mari.
Vamwe vashandi vanoti vanotya kusunga motokari idzi neganjo kana kuta clamping dzinenge dzaramba nekuti ZANUPF inozivikanwa nemhirizhonga nekudaro vanotyira upenyu hwavo. Vagari vemasvingo vari kunyunyuta nemaitiro aya vachiti ivo vakaramba kubhadhara mota dzavo dzinosungwa neganjo votadza kufamba. Mukuru webasa mumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vasoropodza zviri kuitwa nezanupf achiti zvinotyora mitemo yenyika.
Isusu tagamuchira zvinyunyuto kubva kuvagari vemumasvingo vari kutivo vari kuramba vachibhadhariswa mari yeparking asi vemapato ezvematongego enyika vachiramba kubhadhara. Vari kungoisa mifananidzo yemapato yavanobva vobva vataura kuti isusu hatisi kuzobhadhara zvinova zvisiri pamutemo. Hazvisi kutifadza sevanhu vagari vemumasvingo nokuti tiri kubhadhariswa mari dzakawanda pazuva asi onzwa umwe munhu achiuya achinzi anopaka nguva yaanoda asingabhadhari kana sendi achishandisa simba rebato rezvematongego enyika. Izvo hazvisi pamutemo uyu, hazvisi kutifadza.
Meya weguta remasvingo vaubert fidze vati nyaya iyi yava kwavari uye vachatora matanho sekanzuro. Mutauriri wezanupf masvingo varona kuti ndava vaudza studio 7 parunhare kuti manyepo ari kutaurwa nevashandi vekanzuro vachiti bato ravo rine vanhu vane hunhu vasingaite zvina basa nezita remutungamiriri wavo. Vashandi vekanzuro vanoti nekuwanda kwakaita motokari dzebato rezanupf kanzuro inogona kurasikirwa nemari yakawanda kana motokari idzi dzisingabhadhari mari sezvinoita vamwe vatyairi. Ndakamirira studio 7 masvingo, ndini Gandri Maramba.